Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti heye no misoro yena udzedu dzanasi muvuro chikunguru 4 2016. Muharare munoita mirizhonga inotyisa pakati pevanhu nemapurisa munzvimbo dzakawanda. Vana chiremba nevamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa. VaAC Lumumba vozvipira kumapurisa eHarare Central. Nhasi zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvobatana neAmerica mukupembera zuva rekuona kuzvitonga kuzere. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yemirizhonga iri kuitika muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.